Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kamuri yeZimbabwe tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu. Chikunguru 18, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare remagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye nevemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanocherechedza kusvitsa makore zana kwava Nelson Mandela dai vanga vachiri mupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe kana kuti warrant of arrest mushure mekunge yatadza kuuya kudare nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Dare ramagistrate rapa gwaro rekuti vakuna shemuchemwa vaSungwe mushure mekunge vatadza kuuya kudare. Vamuchemwa ndivo vari kukwikwidza vakamirira MDC Alliance kuBulawayo South. Mushure mekutongwa kwenyaya isvondo rapera, vamuchemwa ndemwe wevanhu vana vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kurwisana kwakaitika pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo muna Kurume. Vanhu gumi nevaviri vakasungwa mushure memhirizhonga iyi. Asi vamuchemwa nevamwe vatatu vanoti vamalandu Ncube, vaFelix Maka navaEric Gono ndivo vakawanikwa vaine mhosva uye vange vachifanirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Mutongi wedare amaistembile Ncube vati vange vagadzirira kupa mutongo wavo kuvana ava asi vati zvange zvisingachagoni kuti vaite saizvozvo sezvo vamuchemwa vange vasipo. Gweta vaPrince Buche Dube avo vari kumirira vana ava vakumbira ruregerero kudare vachiti vange vachitaurirana navamuchemwa nguva dzose asi vati havazive kuti sei vasina kuuya kudare. VaBuche Dube vabvumirana nedare kuti mutongo wange uchifanirwa kuturwa nhasi uzoturwa musi waChikunguru 23 asi vazvipirawo kuti mutongo uyu unogona kuturwa kana mangwana ndokunge vamuchemwa vawanikwa. VaBuche Dube vaudza vatapi venhau kuti zvavashamisa kuti sei vamuchemwa vasina kuuya kudare sezvo vange vachitaurirana navo panguva yose yapfuura. Vamuchemwa nevamwe vavo vange vachitongwa vachibva kumba mushure mekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano nezvuru nezvuru zvevanhu muGutu East nemuGutu South kumasvingo vachikurudzira vanhu kuti vapedze utongo weZANU-PF nekuvavhotera musarudzo. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vanofanira kuvhota vakachenjera musarudzo dziriko mukupera kwemwedzi uno.
Pavhoti hapana ZANU-PF neMDC. Pavoti pane sadza nenhamo. Pavoti pane mhindo nerima. Pavoti pane chiedza nemhindo. Pavoti pane ramangwana neranezuro. Asi pane vanomiririra zvandataura izvi. Gurukota riri kumiririra nhamo, nzara nerima ndivamunangagwa. Gurukota riri kumirira chiedza, kununa nekutapirirwa ndiye ari pano.
vachamisa vambodzorawo ndangariro dzevakawanda apo vataura nezvemanakiro ainge akaita gutu makare kare.
Pano pabhasera paishambisa pano. Pana simbi panga pane hotera imwe yainzi yepasimbi pano. Yekuti waigona kurara imomo upenyu hwakashanduka. Munoziziva kuti vana musumudziwa vanga vakasumudzwa kwazvo. Mabhizimusi achinyatsofamba. Munoziziva here? Pana baba pana namati zvidza pakona. Naiwanzoburuka ipapo bhazi ndichibva kwagutu. Ndombomwa kokokora yairatidza kuti yanga ine simba. Hakwete koko dzomumwa dzakawanda mvura idzi. Isi yeti yanga iri kokocha. Jiza mama jiza.
Jiza.
Bukula.
Jizezu.
Ndiri kudaro because ndinoziziva kuti mabhazi aifamba panapa. Baba nana mudzwandamo. Vana shusha inimwe yainzi penduka. Vana kuwirirana. Yainzi Pinyarodi. Hamunoziva kaizvo. Yauya panapa yodzokera gweru. Yopamhaze chiri chishanu. Zvinhu zvava zvakanaka. Vana Toms munoziva vanga vari muno mabhaza. Vana Zebra munoziva ka. Hamunoziva here mabhaza nokuti. Vana Rutendo aratiwo. Hamunoziva here mabhaza wa. Ndoma bhaza atinoda kuti adzoke nyika yadirwa shuga manje manje iwayo. Zvinoitika chete kana mchinge mavhota zvakanaka.
Vaimbova gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti avo vave nhengo yeMDC Alliance vataurawo pamusangano wanhasi vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vachamisa kwete bato rezanu PF ravaimbotsigira ivo.
Hapana zvibetseri kuisa vhoti kuna Munangagwa nekuti hakusiko kwakaiswa vhoti kuti ive kona Mwari. Kuzano vakatobvisa utongi hose hakuchina. Utongi hwenyika yeZimbabwe hwava kuna chamisa.
Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kuita misangano kumashonaland west kukaroi nekuhurungwe central. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye vemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vachitaura pamusangano uyu vaMunangagwa vati zvakakosha zvikuru kuti hurumende ikoshese nyaya yekuvaka zvikoro mukusimudzira mabasa edzidzo munyika. Musangano uyu wakarongwa nebazi rezvedzidzo uye wange uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kuwaniswa kwedzidzo kuvanhu nenzira iri nyore kana kuti promoting access to education through infrastructure investment. Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe zvaitika.
Musangano wafamba zvakanaka. Tawana vanhu vakamirira mapoka akasiyana varimu area yeeducation, yeprimary and secondary education. Mahedzi edu anga aripo, maticha anga aripo, vemaunions vanga varipo, ma-SDC chair anga aripo. Then mainvestors atanga tichitsvaga kwauya vakawanda, vamwe vemuno munyika nevekunze kwenyika. Saka ndinoona sekuti musangano wafamba zvakanaka. President vataura vision ye government panyaya yemainvestments primary and secondary education, but vazozvibatanidza nezviri kuitika kuhigh and tertiary education, science and technology development. Saka musangano wafamba zvakanaka. Chinangwa chedu changa chiri chekuti titaure nemainvestors vaone patiri kuda rubatsiro pakuvaka zvivakwa zvinoita kuti dzidzo yedu irambe iri yepamusoro.
Zvakakosha sei semaonero enyu kuti misangano yakadai iitwe nevatungamiri nevarairidzi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakakoshesa and ndikufara nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika vazvipira kuvanhu. Uyu hausiwo musangano wekutanga wavaita nevanhu vari mumapoka akasiyana-siyana, asi ini chandinonyanya kukoshesa ndechekuti vasangana nevanhu vanoseenzera bazi rezvedzidzo vakasiyana-siyana seizvozvo. Uye waona chiitiko chaitika kuti vama jongwe vakamirira PTUZ vawana mkana wekuuya pa podium vachitaura kuti iwo se PTUZ vanoda kupiwawo nzvimbo dzekuti vavake zvikoro seunion. Mutungamiri wenyika vakatora pasi ichocho chichemo, asi zvakare vamajongwe vawana mukana wokupa mutungamiri wenyika gwaro rinotaura nezvimwe zvichemo zvakawanda zvavainazvo sebato rakamirira maticha.
Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, tabatawo mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwewo maonero avo nemusangano wavamunangagwa nevarayiridzi.
Isusu sewa arairidzi taane nguva tichikumbira kusangana navamunangagwa tivanzwe nhunha dzedu sevadzidzisi vari kushanda vachishandira nyika kuti isumukire, asi vachiisa zvitanda munzeve vasingadi kusangana nesu. Tine nguvawo zvakare tichikumbira kuti paitwe kusangana kwekudhiskasa nyaya dzeeducation, asi zvakare vaisa zvitanda munzeve. Nyaya yapano ndeyekuti tovaona kuti kwaane nyaya dzesarudzo, munhu akumanya manya achitsvaga utange mugati maelections aswedera, asi vadzidzisi havana mufaro zvakanyanya tichitarisira nenyaya yekuti vakavimbiswa salary increment iyo isina kuuya yakazoyachimwe chizita chinonzi special allowance isingasumudzire basic salary yavo o zvachose. Saka vane kusina kwakanyanya. Tochizotarisa model yemusangano wangu wachiitwa navamunangagwa nhasi, vanga vachita negungano revanhu vanosvika kuzviuru. Zvinove tikazvitarisa hapana nhaurirano dzinoitwa ipapo, inenge ingori one way communication yekuti ndovega vanga vachitaurawo zvavanga vachitaura zvekuda kuyezama nepavanogona kuraura vanhu vari kuita zvekudzidzisa kuti vakwanise kuvatsigira pasarudzo dzinotevera.
Saka imi sevadzidzisi tamatorawo mumusangano iyoyi, chingabatsire nyika chii?
Isu sekutaura kwataita hatina kutombobvira tapinda mumusangano wacho nenyaya yefomu yayo nekontendi yayo tichatisa papurogiramu yavo. Zvakare maripota avaburisa kumusangano ikoko hapana chinobatika chinobatsira vadzidzi, vadzidzi nevadzidzisi inventerimu. Zvavanga vachingozama kuita kuedza kutaura zvatoziva kare kuti Zimbabwe inoda zvikoro 2056, inove nyaya yatagara tichitaura tichiti tinoda kuti paintrodyuswe yatinoti isusu education equalization fund, inove mari ichange ichiunganidzwa tichitora homwe kubva kuminara wedu tichitora mutax revenue yedu tichikwanisa kutorawo zvevenu kune mari dzakaita sana percentage ichienda imomo yozove mari inokwanisa kuvaka zvikoro kuti tiinzanise mukana wekuwana dzidzo kuvana vese vemuZimbabwe.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare kuHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remamerika nasi ramisa chizvarwa chekurussia pamberi paro chichipomerwa mhosva yekushanda semusori muamerica zvisiri pamutemo chine chinangwa chekuda kupindira munyaya dzematongerwo enyika idzo dzakaita muchokoto muna 2016. Maria Butina ari kupomerwa zvakare mhosva yekuita zveuori munyaya dzemari. Butina akasungwa nemusi wesvondo. Chipanga mazano munyaya dzeupfumi chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaLarry Kudlow vari kupomera mutungamiri weChina vaJinping mhosva yekumisa urongwa hwekugadzirisa kupokana kuri pakati peAmerica neChina munyaya dzekutengeserana. Vanoita mabasa ekubatsira vanoshaya vaungana nhasi muJohannesburg vachicherechedza kusvitsa makore zana kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa Mushakabvu Nelson Mandela. Dai vanga vachiri vapenyu ingadai vasvitsa makore zana. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vacherechedza zuva iri vari muSouth Africa uko vasangana nevechidiki vabva kunyika dzakasiyana-siyana. Sangano reUnited Nations racherechedzawo zuva iri. Mutori wedu wenhau Mo Blessing Mujoma ari muSouth Africa umo anga achiteverera nezvenyaya iyi. Mo Blessing, ungatiudzawo here kuti urongwa hwavaObama hwafamba sei nhasi?
Nhasi ranga riri zuva rekupemberera kusvitsa makore zana kwaNelson Mandela. Nyika yese muSouth Africa nhasi yanga iri kupemberera zuva iri vachiremeredza vaMandela nebasa guru ravakaita rekusunungura nyika yeSouth Africa. Kune mitambo yakawanda yaitwa muno muSouth Africa yekucherechedza zuva iri, rinova zuva ratsanangurwa nava Ramaphosa mutungamiriri wenyika yeSouth Africa sezuva rakakosha kumunhu wese, kumuri wese yeSouth Africa.
Makatarisawo zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuSouth Africa ikoko vatambiranawo nezuva iri zvakadii?
Miri zhinji yemuZimbabwe haina kunyatsokoshesa zuva iri nekuti vativo vane matambudziko avo avakatarisana nawo avari kuedza kurwisana nawo. Matambudziko anosanganisa kuva nerusununguko kunyika yavo yeZimbabwe. Saka vanhu vakawanda vari munomu vekuZimbabwe havana kunyanya kukoshesa zvavo zuva iri. Vanyanya kukoshesa zuva iri zvizvarwa zveSouth Africa, izvo zvazviri kutenderera basa rakaitwa navaNelson Mandela mukusunungura nyika yeSouth Africa.
Muchidimbu zvatingati ndo zvanyanya kusimbiswa mumashoko evatauri. Taona pataura vaMandela, pataura vaRamaphosa, taonawo pataura vaObama. Zvipi zvanyanya kubuda mutauro munhauro dzavaita neveruzhinji?
Chikuru chataurwa navaRamaphosa, vataura kuti vanhu vazhinji vemuSouth Africa vanofanira kuramba vachiremeredza zuva iri uyewo nekurangarira mabasa akanaka akaitwa navaNelson Mandela semutungamiriri wekutanga wechitema munyika yeSouth Africa. Vavo vakagara mujeri kwemakore makumi maviri vakazobudiswa mutirongo muna 1990 kusvikira vazoitwa mutungamiriri wenyika muna 1994. Saka vaRamaphosa vakurudzira mhuri yeSouth Africa kuti inofanira kuremeredza zuva iri uyewo nekuenderera mberi nekusimudzira zvido zvavaNelson Mandela zvekuti vanhu vagare pamwe chete vakabatana.
Aiwa, tinotenda Mo Blessing, mutori wedu wenhau weStudio 7 anga achitaura ari muJohannesburg kuSouth Africa. Blessing Zulu weStudio 7 abatawo vaGodfrey Kurawone, kanzura weguta remasvingo avo vapindawo mumusangano wavaObama.
Musangano wedu wafamba zvakanaka chose. Tava nemukana mukuru kwazvo wekusangana navaObama tichikurukurirana maringe nemararamiro eda kusvikika kuno muAfrica, mararamiro avakaitawo ezepresident weAmerica nemaonero avakaitawo Africa labva nhasi zvichienda kumberi.
Ndeipi kurudziro yavakupa imi sevechidiki?
Kurudziro yavatipa ndeyekuti hakuna munhu anonzi mudongo pakutungamirira. Vatipa kurudziro yekuti tadzokera kwamashure kana tine zvatinofunga kuda kuachivha panga pakutungamirira pangava iri business ezvimwe zvezvisikurudzira nyika kasa tukera kumashule kasa fukaruhi asinga titi chaita fuka kita panguwa iyoyo chisimutika makarele wani mu Afrika wata uraze zvakanaka natungamiriri vedu muAfrica vachitiudzai vachiti aiwa dambudziko remuAfrica harisi rekuti hamuna chiuru. Dambudziko remuAfrica ndere utungamiriri hwakaora hwemuAfrica nedambudziko guru nemagadzo zvoita kupeni. Saka tobvangazikudzai chitiki kuti aiwa chitorai mukaina uyoyo kugadzirisa utungamiriri hwakamira muAfrica. Chitorai mukaina uyoyo sechitiki tungamirira ini ndere hwevanhu vanochema hwevamaanalyst ndere hwevamacommentators asi ndere ini aiti uye muenei on the future
makwanisa yavo here kuvabvunza mubvunzo vaobama
yakati kuti
manga muchibvunza kuti kudii
zvii zvakakubatsirai sekutungamiriri weamerica vakatungamirirawo kematemu maviri apera zvakakwanisawo kuti aiwa vatirangucheya mutungamirirewo tanyafanasiira pavuno vamwe vakaroku zvii zvakakubatsirai timugone kuita izvozvo nekuti muno muAfrica toramu vatungamiriri vachitikana temaka yapera haachari kuti munhu atore vatatozvienda kumberi uye umwe anzi kuti even adyiwa maelection haatodizi kuti munhu atora achienda kumberi.
Kanzura vechidiki vekumasvingo vagodfrey kurauone vachitaura nablessing zulu vari mujohannesburg kusouth africa. Chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara kuamerica amai chioniso any macalas avo vari kukwikwidza musarudzo dzemumiririri weparamende muzengeza west vanoti vanoona vaine mukano wekukunda musarudzo dzemusuwa chikunguru 30 kunyange hazvo vari munhu akagara kunze kwemakore anosvika 15. Amai macalas vanoti vakatambirwa zvakanaka kwazvo nevagari vemudunhu rezengeza west sezvo vari mwana akakurira mudunhu iri. Amai macalas avo vari kukwikwidzana nenhengo dzemapato anosanganisira rezanupf nemdct yava nelson chamisa vanoti dambudziko ravo nderekushayiwa zvikwanisiro zvekushandisa mukutsvaga rutsugiro zvakaita semari. Vanotiwo dambudziko nderekuti vemapato anoshandisa zvinhu zvakaita sechikafu mukukwezva vatsigiri danho ravanoona sekutenga mavhoti. Mudunhu iri vanoti vakaitawo mabasa ekubatsira akafanana nekugadzirisa chimbuzi chemakiriniki yezengeza icho change chava nenguva chisingashandiswi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevari kunze, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai macalas akatanga nekuvabvunza kuti vari kutambirwa sei nevanhu ivo vasina bato.
Vanhu vanga vachimbonetsika kuti manje kana mukawina hamuzobvi here makudzokera munozozvikwanisa here zvekuno, asi ndandichiedza ndichiri kuedza kunyatsa vatsanangurira kuti kuno ndokumusha. Saka zvido zvoupenyu hwavo idambudziko remwoyo wangu ndosaka ndiri kuda kuti zvandiri kuita ndichizogara kunoko.
Kukwikwidza chii chinoda mari, muri kuzvigona sei?
Zvinhu zvakaoma, kana uri independent hauna anenge achikupa mari. Saka kamari kana ndakaisawo padivi kemaprojects angu ndokandiri kushandisa, hapana vamwe ari kubatsira. Saka zvakatiomei, asi tiri kungoshingirira kuti chingodaro.
Kunze kwematambudziko emari, ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo?
Mamwe matambudziko atosangana nawo ndemedia, kuti kukwanisa kubudawo pamastations mazhinji hazvikwanisiki, kunenge kune censorship of some sort, handisanyatsozvinzwisisa zvangu. Saka hatisi kunyanyoburitswa zvakanyanya kuti tionepo pamatv.
Mamwe mapato nevamwe vari kukwikwidza tiri kunzwa vari kuchema nezek yavari kuti inenge yakatenukira kubato rezanup f rinova riri kutonga, imi mune zvinyunyuto here nezek?
Zvekutaura vamwe izvozvo ndo macommon zvinyunyuto zvatinazvo, zvekuti unoona kuti muenzaniso pane munhu akatombofoni varikuzo macalls anobva kune pati yezanup f kana mamessages vachiti vhoterai president Mnangagwa, kana vhoterai nhingi, zvichiita kuti vakatopiwa mafone numbers, vane access kudatabase yemafone numbers, asi isusu hatina. Ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo. Kwoyawo unatipa mamwe mabalots pamaningirikire amabalots avo avanawo ari mapictures, isu madiska takapiwa.
Nyaya yematauro yezanup f takambotaurawo nevezanup f wakati namba dzavari kushandisa inamba dzevanhu vatsigiri vebato ravo, havaendi kunokukudzira pamunhu avasingazivi. Vakazopindurawo zvakare vachiti kana tanga tazokutumirawo mashoko usiri nhengo yedu hapana chakaipa kuti ukwezve kuti uye kubato. Munoti
Vanga taura huka vanga mpumuti ni jipi. Asivani wa shinji vatu kuhoni wa rukulis wa messages hawa. Vanga warambo fira vaita ama members. Nengo zeku zanu PF. Ya pana tuatoko wa nisa kuita. Nisa wanu taura wachita. Asichukua niche kuti vaka piwa access kuma numbers iwai.
Imi mruku kuza kuzengeza. Zii jamaita zinuone kwa kana zinubatika zukuti wanu wangati regaiti kufotere.
Kuzengeza zengeza 3 clinic. Ndiwe ya clinic ilimu constituency mangu. Clinic in a toilet. Yangi katova kwa toilet. Yangi isashanti. Saka pandaka uzwa ndichiri mbirisa ndawea. Nezu afunga tunzu kwa pictures. Semu nwe utano indiri nesu. Nekabatika na nazo. Saka pandaka uya nekama ndashuka nikatinga ma toilet. Ndekato ichinja pashwa chose. Ma toilet seats kuipende. Sama yuri na reva nurumi. Bandai gazremba ya pera. So kuti inofara kwa chito ufuru wa shakari. Yuro shondorenu. Odhoda mbuzikore mvura richiri po asatra gaziru. Asi matoilet yavi nyowa nishakari.
Avo vanga vari amai chuoniso eni makales avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wezengeza West vachitaura na Jonga Kandemiri vari kuHarare. Zimbabwe iri kuchema gamba remutambo wetsiva Langton schoolboy Tinago uyo akashaya nechipiri. Michael Kariati anotipanya iyi.
Kubva muzimba kusvika munzvimbo dzekutandarira tichidarika nemudzinzira nyaya iri kungotaurwa nezvayo ndeya Langton schoolboy Tinago mutungamiri weZimbabwe Boxing Board of Control vaRichard Hondo vanoti muupenyu hwavo mutsiva havana kumbobvira vaona mutambi anenge Tinago muongoriri wemitambo anozivikanwa zvikuru vafarai kambamura. Vanoti tsiva muZimbabwe yarasikirwa asi vachiwedzera iwo kuti zita ratinago richaramba riripo kana tsiva ikarambawo irimo munyika.
Langdon schoolboy munhu aikanda zvibakera. Munhu akabva from welterweight vakaenda ku lightweight champion vakabva ipapo vakarepresenta Zimbabwe vakamirira Zimbabwe. Vamirira Zimbabwe kudaroka. Yeva wina mkombe we Commonwealth. Ndinoona vakatopawo rubatsiro kune wedu manyuchi watina yezvinezvo.
Mutambi wetsiva wechidiki wehuremu wemidweight Farai Mugoni anoti panguva shoma yakasangana naTinago kumagungano emitambo akadzidza zvakawanda zvikuru kubva kuna schoolboy.
Ii kuna Tinago ndakadzidza zvakawanda. Pese pataisangana nawo madvise vaindipa isi ndirikuona zviri kundibatsira mukire yangu mutambo wetsiva.
Murongi wemitambo vaHoward Matonzi vanoti vaiona Tinago ari munhu aive asinganetse.
Taisenza itese ende anga ni character imwe yandinoshamisika manakiro akanga akaita. Because isisu academy yake ndo waita itoda maboxers iko academy ngake because ndoko aiwanika maboxers ane promoteka mupe.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Rosemary Makumbe vanoti vemutambo wetsiva havana kushandisa Tinago kuwana ruzivo rwakadzama rwaaive anarwo.
Chenye kundirwadza ndechekuti aina neruzivo rwake vemutambo havana kumushandisa zvakakwanda kuti asimudze chidiki. Vaikwe vakabenefitawo zvimwe zvinhu kubva kwari.
Tinago pachake akafa achigunununa nemhaka yekushaya rubatsiro kubva kune vemumhuri yetsiva panguva iyo aivada zvakanyanya. Tinago akaberekwa muna Gunyana 1949 kuShurugwi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.